nyaya vateerera pari zvino vakabudiswa muusungwa nemapurisa. Takaenda kudare redzimhosva kunyanga nawo nemagistrate, ndobva avapa bail re$100. Vakanzi vazodzokera kukoti musi wa23 October. But taenda kukoti kudaro vanoperekera mhosva maprosecutor vakazodecida kusiya vamwe macharges avanga vainavo vateerera, charge yerobbery necharge yeunlawful entry. Vakati ivo hapana umbowo hwakazara hwekuti vanokwanisa kuchuchisa vateerera. Vakati vachada kuti paitwe mamwe mainvestigations kana kuti tsvagurudzo inoti pazoonekwa kuti vateerera vakapara mhosva iyi here kana kuti havana kuipara.
Saka mhosva yasara yavari kupomerwa ndeyei?
Mhosva yasara ndeyekuti vari kunzi vakaresista arrest nemapurisa, inonzi iyo resisting arrest by a peace officer. Vari kunzi pavakanobatwa vari kumba kwavo vatsomba, vari kunzi iyo vakaresista kusumba nemapurisa maiti anga aenda kunovatora. Ndo mhosva yaakazopinda neya mukoti iyoyo. Dzimwe mhosva dzerobbery idzi neunlawful entry dzakanzi dzaakumbodzendeka parutivi chishimbo chemainvestigations kuti tione kuti zvechokwadi mhosva iyi yakaparwa navateerera here kana kuti.
Ko vakazokwaniswa kuendeswa kuchipatara here?
Kuchipatara vakakwanisa kuendeswa tapedza court kunyanga nezuro, ndopa takazoita maarrestment ekuti vakwanise kune machiremba vakaonekana nachiremba kunyanga nezuro. Uye nhasi zvakare waya kwamutare vakakwanisawo kutarisa nachiremba kuti vaoneko kunzi vana vaenda kufara zvakaitisa here.
Vanoti chii vana chiremba?
Vana chiremba vangoita maobservations avo ekuti dzitorawo rekuruboshwe rakakuwara iye rakazvimba, uye tsoka yavo yekuruboshwe futi yakakuwara iye yakazvimba. Saka vangopiwa mushonga ende zvadaro tabva takwanisawo kuita kuisawo report against mapurisa akavarova. Tino that medical report yabva kumadoctors.